izvo zviparezvino kutaura kwandiri kuita izvezvizvo vanotori nevanhu vakatoevictwa just last week vapiwa 48 hours mudzimba kuti vabude nhumbi dziri panze izvozvi zvokuti ndotonzwisisa kuti vamwe vacho vari kutovata pazhe ipapo shabani maini yakanga isingabhadhari vashandi kubva 2009 ichingoti ikaona $20 yoti oi $20 izvi $50 izvi kureva kuti almost everyone ane maareas emasalaries ariko kushabani maini then vamwe ndokubva taenda kupenzeni hatina kana chisenti ratakatombowana kushabani maini saka iko zvino vakuuya vachiti chibudai mudzimba kuti vatore dzimba idzodzo vagodziisa maloja avo avanobhenefita iwe nemari dzinobviswa nemaloja aya themsu vatiri kunzwa kuti vari kuuya muna August ndo dzimwe dzedzimba dzavanoda kuvhura idzodzo
pane matanho amuri kutorawo here sevashandi maaburiswa mudzimba dzekambani asi kambani iine mari dzenyu
matanho atiri maari iko zvino ndeyekuti we formed an organization yakanzi ex-employees organization chatiri kutoita at the moment kuti tiwane rubatsiro ndechekuti iko takawadzira matafura padzimbo dzedu dzatinogara netumatomati kuti tiwane mari kutengesa kune vamwe kana tawana timari itoto inotorwa yoendeswa muakaunti yaloya wacho ari kudina nyaya dzacho anoti iwo kana pauya eviction summon yekuti munhu abude totorawo mapepers iwa utoisa kumaloya zaya wonorevesa the situation kuti vanhu varambe vari mumba imomo vamwe vasingahwisisi kuti zvinofamba sei unenge akangoti nzvu ari pamba ipo paagere saka vaakungotora in advantage yekuti vakangoita kuna messenger of court woyo wogwaura key wovhura umba votora nhumbi woisa pazhe voita avo maloko